nani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 4 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe hwasvika pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri 222.
Zvinhu vakati rambai muchifaita muchifaitira zita redu MDC Alliance, rambai muchifaitira maaseti edu, maMP edu ngaadzokere kubasa aende anoshanda because dzakavasarudza. So ndozvakabuda kuwana
National Council yebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inobvumidza nhengo dzebato iri kudzokera kumatare eHouse of Assembly neSenate.
Takasiya ari mumaoko emapurisa pakati peusiku vakashanyirwa nevarume vanokwana kuitiko 10. Varume ava havasi mapurisa, havana kuzvitaridza kuti ndivanani. Vakatanga kuvashungurudza vari mumaoko emapurisa.
Gweta raObey Sithole rinoti vaSithole vakashungurudzwa vari mumaoko emapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe hwakakwira nezuro manheru kusvika pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri 222. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu gumi nevatanhatu nechirwere ichi. Vanhu gumi nevatanhatu ava vakadzoka munyika kubva kuSouth Africa. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vachiri makumi maviri nevapfumbamwe 29. Zvichakadaro, mashoko atatambira kubva kuAfrican Union kuburikidza nebazi reAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus muAfrica hwadarika zviuru zana nemakumi mashanu nezvisere 158,000. Vapora vachidarika zviuru makumi matanhatu nezvinomwe 67,000. Vashaya vari zviuru zvina nemazana mashanu nevasere 4,508. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu 6.5 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika miriyoni imwe chete nemazana masere ezviuru 1.8 million. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana matatu nemakumi masere nezvishanu, kana kuti vadarika 385,000. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni matatu nezviuru zana, kana kuti 3.1 million. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yakaita chisungo nezuro chekuti nhengo dzebato iri dzidzokere kumatare eHouse of Assembly neSenate mushure mokumboramwa kuenda dzichinyunyuta nemutongo wedare repamusoro wekuti bato reMDCT riri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe rine mvumo yokudzinga mumatare aya nhengo dzaro. Hatina kukwanisa kubata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Munzora kuti tinzwe divi ravo, sezvo vakange vambovimbisa kuti vose vanenge vasina kuenda kudare nechipiri vaizodzingwa. Vazhinji havana kuenda kudare iri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende kuti tinzwe zviri kuitika.
Chinhu chekutanga chabuda musangano wedu kunyunyuta kwe vanhu vauya kumusangano pamusoro pekutotwa nekukuvadzwa kwakaita vanasikana vanomiririra musangano wedu weYouth Assembly vanosanganisira ivo Honorable Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri naNetsai Marova. Vana vakabatwa sekuziva kwamunoita National Council isipo, so varatidza kutyakamadzika chaizvo kuti mushure mekunge vakwazwa kudai ndo vatove vanhu vasungwa. Chechipiri ndechekuti chairperson weyouth anga akasungwa azosvikawo zvakare meeting iri pakati abudiswa on bail, then tavabriefo nekusungwa kwaitwa gweta redu guru advocate Tabanimbo.
Ko mataurawo here nyaya yechirwere checovid charura munyika ichi?
Varatidzawo kunyuta madelegates nenyaya yecorruption yatekeshera munyika. Munoziva kuba kuri kuitwa mari dzecovid nekusabuda pachena kuri kuita hurumende kuti mari yakanga yakapromiswa vanhu yekuti vanhu vararame vabatsirike vari mumaeben vakanga vambotanga vapromiswa ma200 vakazopromiswa ma300. Imari yaisazikanwa kuti yakamera makubu here uye iri kupi, asi vanhu vari kuramba vachitambudzika vari mudzimba mavakagara vasingakwanisi kuenda kumabasa kuti vanozviriritira, kunyanyanyanya vanhu vanoita mabasa emaoko. Munoziva kuti the past 2 days mapurisa ari kurova vanhu vachidzosera vanhu kupi kudzimba kuti vanogara mudzimba. Saka tinoda kuti mari iyoyo dai yabuda nekukasira vanhu vakwanisa kunge vari vanhu vari kubatsirika mugara kwavari kuita. Nyaya yecovid taona mazuva apera chirwere ichi chiri kunge chaakuti wedzerei muHarare muno nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tinoramba tichingokurudzira vanhu veZimbabwe kuti ngatibatanei chirwere ichi chisapararire. Then sangano wedu wazotarisawo nyaya yeconstitution, kuvhumwa kuri kuitwa constitution mainge kune zvakaitwa navamudhenda kuparliament.
Ende zvipi izvi mungatsanangura?
Zvekuti vanoshandisa mutemo usiriwo kudzinga vamiriri vedu muparliament vachishandisa tsamba yakabva kune bato rinonzi MDCT rinova bato risina kana kumbobvira rakasponsa maMP edu. Asi vanhu varatidzowo zvakare kufarira judgment yakapiwa navachitapi yekuti vachitapi vakaonawo kuti vakatenderana nepfungwa dzedu dzekuti MDC Alliance is a political party.
Vakawanda vanga vachida kunzwa nyaya yenhengo dzedare paramende dzamanga mamboti dzimbomira kuenda. Pakabuda chisungo chekuti kudi
maMP vakumbodzokera kubasa. Izvi zvinhu zvakabuda muconsultations atakaita throughout Zimbabwe. Muchaeuka kuti patakavamisa takavamisa tichiti takumbodzokera kuwanhu. So patatendera maconstituents kwakabuda pfungwa dzakasiyana siyana. But vazhinji vakati rambai muchifaita muchifaitira zita redu MDC Alliance, rambai muchifaitira maaseti edu, maMP edu ngaadzokere kubasa aenda anoshanda because dzakavasarudza. So ndo zvakabuda kuwanhu.
Imi muri kukwidzawo here mutongo wakapiwawo wekuti vamonzora namuzvare kupi vanokwanisa kukudzingai mudare reparamende? Muzviri kufamba sei?
Hongu tese tiri vana tanotura nyaya yedu kumatare nekuti zvinhu zvakaitikwa naSpeaker of Parliament zvinhu zviri kunze kwemutemo. Takadzingwa nebato rinonzi MDCT, bato risina kuti sarudza kuti tiende nesu kuparliament. Vanhu havana kuvhotera bato iri. Mukatotarisawo bato irori ibato risina kana constitution. Hatisati tamboona kana constitution yakanzi MDCT. Makaona pamapepa anga ari kuSupreme Court apato rina kana constitution MDCT. So bato iroi harina inotonzi local stand yanga ichingotaurwa mazuva ekupera because harizi bato. Inikinemu inoshandiswa yaishandiswa nebato raimbonge richikukidza nguva yapera.
Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wevechidiki muMDC Alliance vaObesi Tole nezuro vakamiswa mberi kwedare redzimhosva vakapiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Gweta ravasi Tole vaObesi Shava vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vataurira Studio 7 kuti vasitole vakashungurudzwa vari mumaoko emapurisa izvo vanoti vakazivisa dare redzimhosva. Tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe diri ravo.
Taenda kudare redzimhosva nezuko tikapinda pamberi dare ramutongi wa mugwagwa zvichakataro va obestole vakapuwa bheu yekuti vange vachimirira kutongwa kwavo vachibva kunze asi pane kunyunyuta nemabatirwo akaitwa nemapurisa kwatakaudzawo dare mhosva
kana muchiti mabatirwo avakatwa nemapurisa chii chakaitika Mr. Shava
tabva kumapurisa tavasiya vari mumaoko emapurisa pakati peusiku vakashanyirwa nevarume vanokwana kuitiko gumi varume ava havasi mapurisa havana kuzvitaridza kuti ndivanani vakatanga kuvashungurudza varimomo maoko emapurisa vachivabvunza mibvunzo inotyisa yakati sei kuti munogarapi kana mauya kuno kuHarare hotera dzatinomboungana madziri ndedzipi munogonwira kupi hama dzenyu neshamwari dzenyu ndedzipi zvekare magweta enyu ndanani tipei kuti vanogarapi zvinova zvunhu zvinoshukurudza kunyanyanyanya mazuva ano vanhu pavari kubatwa nevanhu vasingazivikanwi vanhu vachirohwa vanhu vachinyangariswa zvinotyisa kuti munhu ari mumaoko emapurisa abvunzwe mibvunzo yakadaro nevanhu vasingazivikanwi
vakarohwa here kana kuti vakangovhundusirwa vachivhundwa mibvunzo isina kunaka
havana kurohwa vakavhundusirwa vachivhundwa mibvunzo isina kunaka nevanhu vavasingazivi kuti vanobveti takaudza dare dzimhosva nezuru rikati nyaya iyoyo ngaongororwe zvizivikanwe kuti vanhu ava ndivanani vakapinda mumapurisa zvekare sei mapurisa akavapa mvumo yekuti vashungurudze obeistole
pari zvino vasitole vari kupi
pari zvino vari kumba mushure mokunge vapuwa bhedo nezoro mutongi vakanzi vabhadhare 1000 RTGS vakanzi vasarendewo pasipoti yavo vakanzi vange vachizinoripota mapurisa every 2 weeks
saka vanzi vadzoke kudare redzimhosva rini
tiri kudzokera kudare redzimhosva musi wa 18 August 2020
avo vange vari gweta rabaobei sitole vaobei shava vanoshandawo nezimbabwe lawyers for human rights vari parunhare kuHarare nestudio 7 vamwe vevanhu vakachengetedzwa paBelvedere Teachers College muHarare mushure mekunge vadzokera kumusha munguva ino yecoronavirus vanoti vari kushishikana nekugariswa kwavari kuitwa panzvimbo iyi vasati vapiwa zvakabuda mukuvhenekwa kwavakaitwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere checovid-19 icho chinokonzerwa neutachiona hwecoronavirus mumwe wevanhu vataura nestudio 7 anoti chiri kunyanya kuvadya pfungwa ndechekuti zvakabuda mukuvhenekwa uku zviri kuuya zvishoma zvishoma munhu uyo atya kudomwa nezita anoti chiri kunyanya kuvashusha ndechekuti vari kungosangana nevamwe vanhu vanogona kunge vaine utachiona vari panzvimbo iyi sezvo vasiri kutevedzera mitemo yekuti vanhu vasaungana vamwe vevanhu vari pachikoro ichi vanonzi vagarapo kwemazuva anodarika 30 vakangomirira studio 7 yakundikana kubata vebazi rezveutano pamwe chete naDr. Prosper Chonzi avo vari kutungamira kudzivirirwa kwecoronavirus mudunhu reHarare kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri westudio 7 nemugari wepaBelvedere Quarantine Center uyo asina kuda kudomwa nezita
saiko zvino tikabvisa 11 vayavaya vane 3 vari positive tiri kunosara tine 41 saka tiri kuti pasara vanhu 42 ivavo ndo vane maresults asati abuda udonno yetu kuti maresults achabuda sei isosha wika we currently at the position kungakutongosvika today wasiyingana mune hama dzenyu dziri kunze uko dzinogona kunge dzine simba ungadzichiita zvatiri kukwanisa kuita pamwe zvinogona kukwanisa kuita kuti maresults enyu abude because he has been following the results achikufona achiita sei hapana kana result yabuda saka iyeye anga akutosha kuti zvinondoita seiwo handichazivi kuti how best can I deal kana kuti wozviita sei kuti maresults iwayo abude saka ndomamiriro akaita situation yeBelvedere vamwe takutosvika ma40 days tiripo
mamboedzawo here kuti muwane tsananguro pamusoro penyaya iyoyi kuti munzwisise kuti zvakamira sei
hapana kana anything chiri kutaurwa we tried we phone to Cambodia, phone Rayani, Muscat, and Apophora, Dr. Jones, like at Ford Emma we forwarded names to Dr. Jones. It happens about Ford Ramasitajo, Apanagan, Chimchim, anything Javaita. We tried to follow up for phone around was natural for now. Saga, a teacher's into Basilica, because it's been close to 40 days, and yes, it is. Quarantine, Shushans and Jotty, Marzal, after 40 days, super quarantine, wasn't the repository. I mean, that disease will last long. Even when we done for it, I say we really don't know. And we are scared because we are mixed up, like what I said. We are cleaned out then, we are going to get and everything. But the situation is not we are being traumatized. It is not going to happen. It is like a demonstration. It is not going to happen. It is not going to happen.
Muri kureva here kuti pane vamwe vamugere nawo vakatowana marizauza achiratidza kuti vari COVID-19 positive.
Pane vanhu vacho vari positive vari kutaurwa kushamisa ndizve kuti akanzi ari positive nezuro akaswera akararapo aswera ari papana action yatorwa. Mumwe wacho is just fit hapana kubva iko zvino ati pane 33 days aripo pa 33 days acho haana kana flu yaari kunzwa hanana paari kunzwa ari kunzi ari positive. Then pane vamwe vacho futi pane 3 months vari positive vati pane ma 34 days vari papo vedia quarantine center for 34 days hapana kana hamboita flu hapana hamboita any symptom vari kunzi mazaza vabuda ari positive kana kuti vabuda ari positive don't know when was that variko and we are waiting to know kuti vachaitwa sei. Mumwe wacho anga aripo the whole yesterday nanhasi aswera aripo saka hatichazivi kuti chiri kunyatsotora nzvimbo. Kwa wakara sama rizawzi, risa kwa wakungu trai, wakungu kumbaila, wakwa jinyiba, chanzu zoti. Is this true muna anu mpozi marizawzi negative? Pozo ndi positive.
Uyo anga aru mumwe wevanu, waka gari swa pa Belvedere Quarantine Center, asina kuda kudungwa nesita, ari parunari na chonga kande miri we Studio 7. Mbo tarisa shirimu mapepa na u anasi. Mukroniko ume mstandi we Zimbabwe Revenue Authority Semkelwe Maposa Nezuro akatongi wa kukara mjeri kwe makore gumine mana mushure mkua ni kwa aine mosa yukupinza mzimbabwe zisiri pamtemo motikari makumi matatu nepfumbamwe izo zvakakonzera kuti zimura irasikirwe nemari inopfuura zviuru mazana mashanu zvine makumi matatu emadhora ekuamerica $530,000. Padande mutande ravo retwitter munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanyora kuti nezuro mapurisa akarambidza vatsigiri vezanupf kuti vanoratidzira pamuzinda weamerica muzimbabwe pamusoro pekuurawa nemapurisa echichena kweumwe murume wechitema mudunhu reminnesota muamerica. Munewsday mune nyaya yavatavani mupofu avo vakabudiswa muusungwa mushure mukupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso inoita zviuru zviviri zvemadhora. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ini ndinoziva zvangu sezviri kuitwa President yekushamisa ndikuona zviri zvine zvinorwadza zvikuru sei asi ndinoziva zvangu kuti ane bhora ndiano mako ndinongoramba chingoti shamisa shamisa chete chete kusvika zvinhu zvanaka tinoramba tinewo shamisa nyango wakabuda mupati yacho iyoyo wakafuma imwe tinoramba tinewo kusvika ufe pamberi neshamisa chete chete.
Murisei, 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 murisei pa studio apo kuno kuzimu zimu hey chakwara 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 nzara nzara namo nekugara mumba lockdown izvo zvakaoma pasei pa America.
Makadeni vashamara vari pa studio 7 iyo ini ndongodawo kubvunzawo kuti pamabhodha tichavhurirwawo riini nekuti vana vedu vava kutambura kuumba esi tiri kutambura nevana vari kutambura zvekuti hatina nevana havana zvekudya mukuumba dai mavhurawo magedhe tiwanewo kubudawo nezvemari voti ndomutsamutsa vana esi tiri kure nemadhorobha.
Oroi moroi pa studio to kwa saini mfaro. Ini nyaya yangu ili pakuti. Wamuna angagwa. Semu ya wekuti angaya kudautu pera wari mwofisi. Kana nechine kumesu chaitwa andichuoni. Andichuoni. Chavari bizi kuneza na chamisa. Asinga tombo zikano ya ake chamisa. Warudu kupita wanga ndio mwapo zikene achi. Na hii Zimbabwe ya. Yakaroi were kutonga miru wane wano wasina kana wasina mwari kudai. Anga wati itiro masiria. Nitanji nila zi. Zemjome.
Mani roka naka, mani roka naka pa studio 7 na tuwana junga. Nata nono kawande. Ewa tino kutenda ini na uza muno tipa. Ewa tino kutenda cha izo. Nkantido kungota uropa msoro penya erigitika mzimbabwe. Hii ino gara hili kutawuru wa misini nguwa ya kwenzi dorare Zimbabwe hili kudona zuwa nezuwa. Hai wa asusa wa shamise kana kuwa fundu uta kudona kurikita dorare mu Zimbabwe. Azibati hili kuramba waru kukazira mari every Monday kana pagorega rega waru kukazira mari itza. Waru kunzenga pane musoro wenyaya pane musoro wenyuka ngaba ngoro wa musoro wenyuka kana wachida kuti mari yao ite Simba. Chini je kutanga ngawate zire kodzero dzevanhu varege kutonga nedemoza varege ita zvemusimba zvenharo vachibloka vanhu kupinda matauni vachivhara madhemo. Chechipiri ngavagadzire ikonomi pekutanga idzokere payakanga ina Ian Smith vakagadzira ikonomi mari yavo inobva yaita value. Ndinotenda hangu kuti nemashoko andiri kutaura ndiri muno South Africa Mpumalanga Emelo.
Mangwanani vasitepenyere Studio 7 nevateereri ve Studio 7. Ini ndine mubvunzo kuhurumende yeZimbabwe nemapurisa eZimbabwe nemajaji eZimbabwe. Ndino munoreva here imimi kuti vanhu vari kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya vanhu MDC Alliance. Munoreva here imimi kuti vanhu vari kutadza muZimbabwe zvakanyanyisisa vanhu veMDC Alliance. Moreva here imimi kuti vanhu vese veZANU PF ingirozi, mapasta, mafundisi, maelder, mabishopi havana kana kutadza kwavari kutomboita nekuti hatisati tamboona kana munhu mumwe chete weZANU PF akasungwa. Vatinongoona vanhu veMD chete ndo vakuita sevakagadzirwa matare. Mapurisa eZimbabwe matiwanzira. Zita ndinoitwa baba Eva Zipa Johnny.
Pa Studio 7 magadi zvenyu. Muri kumhoriswa na Sipambi pa South Africa pa Gauteng. Ini ndinongo zvangu neshoko rimwe chete randinongoda kundingotaura pamusoro pehurumende yedu. Shuwa mungandiudzawo here kuti vanhu vanogariswa muquarantine for more than 21. Izvo chinangwa chavo chavanoda kuita ipapa ndechekuti vanhu vese vari kubva kudiaspora ivo vanongofungidzira kuti kana tikavati vabhadhare $65 apa chawana mari nekuti iyo yava hurumende pachayayo hurumende iyi yava stranded kuti iwane forex. Ndosaka muchiona ichiti ikatesta vanhu vashoma-shoma yoramba vamwe varimo mumakwarantaini inenge ichida kuvarwadzisa kuti vabudise mari. Saka handine vurombo nehurumende yakaita sei dai yaita hurumende ine tisina vanhu. Otherwise mumwe munhu aingogona kuzviti anoregerei ndingobudisa hangu kamari kangu nditestiwe. Kwete zvavari kuita izvi zvokuti zvokuda kubata vanhu muhuro kudzipa vanhu muhuro hai hurumende yapererwa shuwa. Hai haisi hurumende yavanhu shuwa hai ihurumende yanyura chaiko yapinda mugungwa chaiko yanyura.
Izvo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. vaimbova gurukota reAmerica rezvekudzivirirwa kwenyika muhurumende yavaDonald Trump vaJames Mattis avo vakasiya basa makore maviri apfuura vataura kekutanga vachishora vaTrump vachiti vashatirwa nokukashamadzwa nezvakaitwa navaTrump nehurumende yavo kuvanhu vairatidzira. Vanhu vazhinji mumatunhu mazhinji eAmerica vachiri pakati pekuratidzira kuurawa kweumwe murume wechitema George Floyd nemapurisa echichena. Vanhu vairatidzira pajo nemuzinda weWhite House muWashington DC vakadirwa hutsi hunokatyikidza vakadzingwa pavakange vakaungana kuti vaTrump vambobuda mavakange vakawandiswa. VaMattis vati, pandakapinda muchiuto makore makumi mashanu apfuura ndakatora mhiko yokutsigira nokuchengetedza bumbiro remutemo. Handina kungofunga kuti mauto akatoreswawo mhiko iyi vangazomanikidzwa kutyora kodzero dzezvizvarwa zvenyika yavo. VaMattis vaenderera mberi vachiti, Donald Trump ndiye mutungamiri weAmerica wekutanga muupenyu hwangu hwese, asina hanya nekubatanidza vanhu asi ari kuparadzanisa vanhu. Kushora vaTrump kwaitwa navaMattis kunokashamadza vazhinji nokuti kubva zvavasiya basa pasi pavaTrump vange vasingatauri kana chinhu chimwe chete zvacho pamusoro pavaTrump nehurumende yavo. VaMattis vati kutarisa zviri kuitwa navaTrump kuvanhu nekuvatyorera kodzero dzavo kwavasvitsa pavasingagoni kuramba vakanyarara. Kare kambo kanobva ku Four Brothers Rudo Imoto. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe wasvika pamazana maviri nemakumi maviri nevaviri 222. National Council yebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inobvumidza nhengo dzebato iri kudzokera kumatare eHouse of Assembly neSenate. Gweta romutungamiri wevechidiki muMDC Alliance rinoti vaobesi tole vakashungurudzwa vari mumaoko emapurisa. Tashirika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.